by Robert W. Mugabe in terms of Section 96, Subsection 1 of the Constitution of Zimbabwe, hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
Ini Robert Gabriel Mugabe, ndichitevedza zvinodiwa nemubiro remutemo yenyika. Ndinozivisa nezvekusiya kwangu basa nhasi semutungamiriri weZimbabwe. Ndasiya basa iri ndega mushure mekuona kuti muZimbabwe munofanirwa kuva nerunyararo mukutambidzanwa kwemasimba, izvo zvinoratidza kuremekedzwa kwemitemo yenyika, izvo zvinopa kuti munyika muve nekugadzikana kwenyika pamwe nerunyararo. Ndinokumbira kuti muzivise zviri pamutemo kusiya kwangu basa semutungamiriri wenyika.
Mutauri weparamende vaJacob Mudenda vakaverenga muparamende tsamba yekusiya basa kwavaMugabe. Mudare umu makaita mufaro usati wamboonekwa, nhengo dzedare iri dzikatanga kuimba dzichiratidzira kufarira danho rakanga ratorwa navaMugabe. Muzvare Jesse Majome vaive nhengo yeparamende yeMDC vanoti vanofara kuva mumwe vakatsigira izvi, vachiti kuenda kwavaMugabe ndicho chinhu chikuru chatichaitika munyika kubva muna 1980. Vanoti vaMugabe ndiye munhu akakonzeresa matambudziko ese akatarisana neZimbabwe nhasi. Mukuru wenhengo dzeMDC muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanotiwo zvange zvakakosha kuti paramende ibvise vaMugabe, asi vanoti kunyange vachifara nekuenda kwavaMugabe vanoona sekuti bato ravo neveruzhinji vakashandiswa neZANU-PF. Vanoti havachafi zvakare vakabatana neZANU-PF panyaya ipi zvayo?
Tese maZimbabweni tese takashandiswa, because haungati wagara almost 30 years une leader one isingati ubva muchigaro. Gore ra unonzwa kuti munhu uitada kutora kuda kumubvisa, nese munhu ofara muchinga kuti remangwana redu raanani, tisingazivi kuti takabvisa bhodhoro waini mubhodhoro sharo raMugabe tikanoisa mubhodhoro rekafa radanhonga mudhini, ndobva takaisa waini yacho iyoyo isina mufaro.
Vanokokwera nhengo dzeMDC National Assembly vaProsper Mutsiyami vatsinhira izvi:
hatina president wokuti nyika iende mberi, asi kunyange zvakaoma kudaro hazvikwanisiki kuti pasazoitika chiitiko chekuti maMP eMDC tinobatana nemaMP ezano. Hatikwanisi kuti isusu tipinde muprogramu ingave yakuda kudzinga ED kana kuita sei, nekuti haisiyo programu yedu. ED takatopedza nayo kare tikaita kuti atadze kuwina election, akazonogadzwa neconstitutional court. Isusu tabatsira MDC, ED takapedza naye kare ende hatikwanisi kusenza naye zvakare.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavaMugabe muna 2017 kunoratidza kuti nyika inogona kubudirira kana vana veZimbabwe vakashanda pamwe chete. Dr. Zembe vanoti semaonero avo zvaratidza pachena kuti mutungamiri anogona kudzingwa basa, asi hapana chinoshanduka kana mitemo ikasachinjwa.
Saka makore maviri apfuura iko zvino taona kuti hapana utongi hwauya hwabudisa vanhu mumatambudziko, nokuda kwokuti utongi uhwu huri kungoitwa neutongi hwomunhu huri kuitwa nemitemo yomunhu yakatiwa naMugabe yaapo yakazotorwa navakauya. Saka chidzidzo ichocho chokuti kana pakasauya mutemo wavanhu, nyika inoramba ichingodonha, vanhu vachingoparara.
Mutauri wesangano remubatanidzwa wamasangano anoshanda akazvimirira vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti vanhu vakapemberera n'anga yakabata amai uroyi muna 2017. Vati chidzidzo chikuru ndechekuti masimba anofanira kutorwa negwara rakanaka. Vanotiwo kubatana kwevana veZimbabwe kunopedza matambudziko ese avainawo.
Tinoitaura zvakare tichiti inguva yakakosha kuti vanhu vagare pasi vaite nhaurirano kuti nyika yosimudzwa sei. Onai magetsi hakuna, mvura hakuna, vanhu vari kufira muzvipatara, madzimai ari kusungunukira munzvimbo dzisina kunaka. Zvose zvinoratidza kuti inyika isina utungamiri huri kusimbisa zvido zvevanhu. Nyika inoda donhodzo, vanhu ngavagare pasi vataurirano ndokusimudzira nyika. Makore maviri apfuura vaMugabe aenda, the more things change, the more they remain the same.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaJoel Mukusha vati kubatana kwakaita vanhu muZimbabwe pakubvisa vaMugabe ndiko kubatana kwavanofanira kuita zvakare pakugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Zvakashata ndezvokuti munoti zvebudiriro ngazvichiitwa, vamwe vodaiwa ngatiti zvidhinisazve,
Jeda zebuli, gadini diza saka ipapo mkaona badaro munga kune dambu ziko gurusha ero ndo dambu ziko ino wani kwa mzimbama na chese chakango daro zisine kutipati zedite jibi izi zidichito cha ora zimu
kunyange hazu zinuzaka uma mnyika mnyaze ufumi utano ne zimwe vakaonda wanu unasekuti pachine mkano kukazirisa jese zirikunesa kana wanawe zimbabu wakabata na sezo wakaita panava mkade ndaka mira studio 7 Harare ndini Godwin Mangusha.